mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbipi ndoga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo futi kumarondera nezuro. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbi ndoga. Muzvinafundo Eliot Masocha veDefry University vanoti kunyangwe hazvo mabhishopu navastrive masiwa vaida kuita zvakanaka, vese vaifanirwa kutanga vataura navanachiremba vasati vanoona mutungamiriri wenyika uye vasati vamhanyira kumapepanhau vachitaura zvinobata vanachiremba ivo vanachiremba vasingazivi. Muzvinafundo Masocha vanoti umbimbi ndoga mukuedza kugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika hakubudiriri sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nevazhinji vachitaura nezvi rimwe chete.
Hurumende inenge isinganyanyisi kutarisa dambudziko rokuparadzana kwavanhu kuti dai tabatana pamwe chete. Tinonzwa zvedu purezidenti achiti inini ndiri open kutaudzana, asi takamirira kuti open kutaudzana kwacho ikoko kubudirire pakudaidza musangano wachoni unosanganisira vana MDC, unosanganisirawo madhokotera, unosanganisirawo mabhishopi. Takaona mabhishopi eRoma akaenda kuna purezidendi nenyaya dzamadhokotera, kunge ndiwo mabhishopi oga achiita sokuti ndiwo vanga vana masolution acho. Saka chiri kunyanya kutibata ndechokusaba unity, kubatana kwavanhu vomuZimbabwe. Matambudziko atiri kuwana kunyanya eikonoma hatisi kubatana kuti tiite mutongera pamwe, nokuti zvinhu zviri kuipa zuva nezuva, hapana chiri kunakapa. Katisingadi zvedu kuvanzirana, hapana chiri kunaka. Zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kufa muzvipatara, zvinhu muzvitoromo zviri kudhurira vanhu, vanhu voshaya kuti voita sei. Ngatibatane savanhu veZimbabwe. Pashai kuonoti indiri muhurumende ndii ndoziva nokuti pati yangu yakahwina, kana kuti vanhu ngavauya vachindigwadamira tizotaudzana navo. Ngapashai kweiyo pride iyo yokuzvida ikoko kuti ndine chakati. Tizvininipise tose, tibatane tose, tibudirane pachena matambudziko ari muZimbabwe ari kuonekwa noruzhinji rweZimbabwe, tigoona kuti tozvimisa sei, tozvigadzira sei. Zvinhu izvozvi tanyanyisa kushorana, kublemana, kuya kuti iwe ndiwo wakati, iwe ndiwo usingadi kuuya kuzotaura zvine zvakati.
Munofungei nemabatirwo ari kuitwa zveupfumi hwenyika?
Maitiro ari kuitwa paupfumi hwenyika ndeyokuti hausi kubatwa zvakanaka, hausi kushandwa zvakanaka. Ndinoona paine kuparadzana kwakanyanya zvikuru kwavo vanoti vanogona zveikonomi zveufumuhu navanhu vari pasi pasi. Ava vanoita zvokuti vari kuita zveufumi vana Profesa Mtule ava vanoita zvomumabhuku. Iyo ikonomi yomuZimbabwe isisiri yomumabhuku, kana tikatarisa isu kuti over 80% dzavanhu havana mabasa. Mari zhinji inenge inonyanya kuwanikwa kuzhe kwefomal market iyei isiri mumabhengi. Mari yacho yakaita samaus dollar. Ivo kana voita zvirongwa zvavo, voita zvirongwa zvavo zvomumabhuku, asi ukazoenda wakunotarisa pasi on the ground chaiko, kuna ivo vanhu vazhinji vanotambura, hakuna kwazvinotisvitsa zvirongwa izvozvo. Ndonatsokuti hurumende yapurezidenti Mnangagwa apa yakonewa nenyaya dzezveikonomi. Yakapinda ichi tinogadzirisa ikonomi, yanaka here ikonomi yacho yeke zvino? hapana chanaka vanhu vari kufa muzvipataro ndozvimwe zvinoratidza kuti ikonomi haisi kubatwa zvakanaka kana vanhu vachitambura kusvika pakufa nezvirwere munyika vamwewo vanofa nekuti zvinhu nekuda kwezhara nekuti zvinhu zviri kukwira mumashopu tinotarisa isi kuona kuti zvinhu hazvisi kuzonaka kana tikatarisa uremu hwemari yenyika zuva nezuva tinoitarisa tiona kuti uremu hwemari yenyika yedu huri kudzaka iri kurusa varuyu zuva nezuva roga roga chii chavari kuita kuti uremu hwedhora redu huremewo kuti zvinhu zvinakirewo vanhu
vastrive masiva vakati vangakwanisa kupa vanachiremba mari dzakasiyana siyana munoona sekuti izvi zvingabatsira nyika here
chiya chingava chikamu chidoko doko zvikuru pa dambudziko riripo nokuti chirongwa chavamasiyiwa chaingokwanisa chete kuitika mwedzi mitanhatu chete zvekare chirongwa chavamasiyiwa chinenge chisinei nokukonana kuripo kwamadhokotera nehurumende saka kubatsira kwacho handina kukwanisa kuona kuti chobatsira papi nokuti zvinhu zvinenge zviri temporary zvinhu zvinenge zvisina zvekare kunge zvabvumiranwa naava vagara vari kunetsana madhokotera nehurumende saka zvaa zvisingashandi vamasiyiwa vaifanira kunge vakaenda kuhurumende vakaenda kumadhokotera vogara pasi vovona kuti chirongwa chavo ichi chingazobetsereka navo sei pamwe nehurumende yaakuzochitambira pachichapera pamwedzi 6 yacho yakwana iyo saka munhu wahake une shungu dzokuti zvinhu zvinake kunyika yake waifanirawo kunge akadi akafambawo negwara kwaro rokuunganidza vanhu kwete kungoti ndo chindini chandataura kachiya chokuti munhu unongoti iyi ndo solution yangu iyi ngaitambirwe ingapedza dambudziko iri aiwa paidero pakaita kubatana
matara zvekare pamusoro pemabhishopu ecatholic church ava munoona sekuti zvavari kuda zvingatambirwa here nehurumende kana kuti nevanhu veruzhinji
zvavari kuda zvaa zvakati nake asi zvekare vakatitadzei pakuti havana kunge vataurirana zvenaivo vacho vamadhokotera vari kugunun'una ava havana zvekunge vabatana namavo mabhishopu ose nokuti mabhishopu eroma chete handiwo mabhishopu oga ari muzimbabwe kakunyanya handiwo mabhishopu oga nechechi nezvipatara aiwa vaidero vakabatana navamwe vose mabhishopu vagotanga vataudzanazve namadhokotera iwayo kwete kuti vongonanga kuhurumende ivovoga vovhurirwa dhoo voga vamwe vose vovharirwa dhoo hazvishandi chindini ichocho hachishandi ngatibatane
muzvinafundo Eliot Masocha veDifra University vari parunare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nezviro mapurisa akaridzira kuti mutungamiri waro vaChamisa pavakanga vachigara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkulile Kusivanda vanoti mapurisa aya akashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha mukuda kuparadza vanhu vakanga vaungana padombotombo clinic apo vaChamisa vanga vachidyara miti. Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko,
president vanga vachidyara miti nokuti vakati vovaruda kuti mwedzi uno waDisemba vemwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfuurwa here? Nokuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu. Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabha bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting three different types of arms. Zvaroha nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana zvichava nemumwe unochengetedza vaChamisa roti bara chairo rapfuura nepasaa tende yake richinoenda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu vanga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyayo dzavo vamwe vauyawo kuzo zvanga zvichiitwa napresident.
Tinoona kuti mutemo mopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuziisa mapurisa. Manga maita here danho iro rekuziisa mapurisa kuti mutange muri
kusina kuungana vanhu? Mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu. Zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti. Saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo, zviri pamutemo chaizvo. Mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa. Vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mudyare miti chete.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko Kusvanda vari parunhare kumarondera neStudio 7, asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaramba mashoko aya vachiti mapurisa akangoshandisa chete udzi hunokatyidza mukuparadza vanhu vakanga vaungana vasina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza kuti haana chokwadi ndeyekunyepa. Chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa. Vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan. Mapurisa akasvika akati inini kana ndichida kuita musangano kana kuti rally munoteedzera zvinotaura mutemo, uyezve vanhu maunganira makaita chiendai. Vanhu varamba, vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachitonetsana nemapurisa. Saka mapurisa vazoshandisa TSMOG kuvabvisa panzvimbo iyoyo. Hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets. Mashoko ekunyepa zviri paground, zviri kubuda pachena. Tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika. Hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds. Mashoko ari kufamba pasocial media, mashoko ari kutaurwa nevamwe zvematengero enyika haana chokwadi mukati.
Bato iri riri kuti uyu wanga usiri musangano asi kwava kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvume yemapurisa zvakare.
Munyika mune mutemo. Kana pangoita vanhu vanenge vakazara pakuadresa marali zvinofanana here nekudyara muti? Kana pakuadresa marali mukoma Jonga yatove rali kaiyi haichisiri kudyara muti. Saka todawo kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi, Assistant Commissioner?
Tiri kuferefeta tichitaura kudai.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vakaramba kutambira mari yavakange vanzi vangapiwa namuzvina bhizimisi Strive Masiwa, uyo akanga avimbisa chiremba umwe neumwe zviuru zvishanu zvemadhora pamwedzi. MuDaily News vaimbo vegurukota muhurumende vachinga Dhuve vanoti nyaya yegukura hundi haina kupera. MuChronicle mune nyaya inoti Air Zimbabwe yamisa kufamba kwendeke dzayo dzose zuva ranhasi ichiti pane zviri kunetsa zvainoda kugadzirisa. NewZimbabwe.com inoti vanhu vachamiswa mabasa nebhanga reCentral African Building Society CABS zvichitevera urongwa hwekuvhara mapazi aro mana. CABS yazivisa kuti musi wa31 ndira 2020 ichavhara mapazi ayo kuHighfield, High Glen, Letombo neNorton. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Tinokumhoresai, tokumhoresai vese vashamarari veStudio 7. Ava vamuri kudana vafundisa ava pakutaura nyaya dzokuti machenji waya akawanda whatevha havasi kunatsa kutibudisirawo chaizvo chaizvo. Zvatirikukumbira izvo nekuti kudai zvaizombobvira zviya muzombodana Apostle Chiwenga tumboona kuti maybe unganatsa kutitsanangudza, because pane dzimwewo zvatinongonzwa mapreaching akungwasangati unoziva bhebhe amonatsa kutitsanangudzirawo. Mumufambisi wemeseji wangu uno ndatenda zvikuru kwazvo mukaufambisa.
Mangwanani akanaka mese vateereri veStudio 7. Nemi vana mkuma wandi, nemi vamwe vese munotipana kuti chokwadi. Ini ndinoda kutenda aposto mabhugu avo vanga vachitsanangura mamiriro akaita makereke nekwatiri kubva nezvikonzero zviri kuita kuti awande. Iya, mashoko iwayo ndamanoona kuti mashoko echokwadi pakutsanangura kwavo, nekuti vazhinji vave kuparidzira mari uyezve vazhinji vave kuita zvimwe zvinhu zvisiri muBhaibheri. Kuri kutsvaga kusiyanisa kuti ndigozonzi ndikaita izvi kereke yangu yafanana neyanhingi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti tisatsvage kufananidza makereke kana kusiyanisa makereke, asi tifananidze zvaKristu. Ndo zvandangoti ndisheye wangu nemi. Ndini Chitandoka Chimuti, ndiri kuno South Africa.
Maswera sei kuve studio. Aiwa tinokutendai vana Blessing Guru vanoita nomunoka hwande. Imi vamwe vese muri kuramba muchingoti batira basa. Ndinotaurawo nyaya yaitika kunezve zvaitika kumaronde. Zvinorwadza kuti chokwadi chokwadi vaponya ati vanoramba zvinhu zviri pachena zvakadaro, zvokuti kutiyarira vanhu vese vachinatsoona kuti kutitarira panapa, asi vanotaura kuti vanhu vasiita matika. Zvinhu zvaitika pachena zvichionekwa. Chokwadi kuti mapurisa aya achiri mapurisa ekuchengetedza nyika here kana kuti ato mapurisa ezanup? Tinoziva kuti mapurisa aya pane kupinda mukati mematongerwo enyika. Mapurisa aya vari kutambira mari yokuti vangabva vatosvika pakuda kuramba vachiuraya vanhu zvavari kuita. Chokwadi zvinotirwadza. Zvakangofanana neye zvino munonzwa vaobhedhaya mupofu vari kutaura zvokuti ivo vada kuvaka zvipatara mumasvingo zvikuru, kuvakira vanhu zvipatara mumasvingo, chipatara mumasvingo. Ukatarisa kuti vanotaura kuti vanovaka chipatara mumasvingo ivo vachidzinga madhokta. Ndo zvakafanana naizvozvo kuti vaponya tivari kuramba zvinhu zviri pachena, kuti kutidzarira chokwadi vanhu vakatarisa kuti vanhu vakatomhanya kutidzarira pachena chaipo chaipo. Izvozvo vabhadhaya vanoenda vachikutaura kumasvingo kuti tida kuvakira vanhu zvipatara muno mumasvingo, ivo vachitadza kubhatara madhokuta chaipo chaipo pazvipatara zvagara zviripo. Vari kutadza kutenga mishonga chaivo chaivo pazvipatara zvagara zviripo, kuda kuvaka zvimwe zvipatara. Hamuoni kuti vanhu ava vanoda kuoda kunge vanotamba nevanhu kuita nyika yavo chokwadi chokwadi kuita kaprivate limited kezanup? Zvinhu zvakadaro zvinorwadza. Chokwadi chokwadi ka vamunakagwa nemhuri yavo netimu yavo ka kana denga, handifungi kuti vanoriona ivi. Ndatenda.
Makadii vatapenha westudio 7. Ini ndinoitwa Willis, ndiri South Africa paPretoria paDBS Port. Ndanga ndichikumbira kuti pamunotaura nemutauriri wemapurisa mundibvunzirewo kuti iwo mapurisa awa achiri eZimbabwe kana kuti ava epolitical party, because tinoona 00 vakarova vanhu zvikuru zvakashungurudza vanhu. Vamwe vaingozvifambirawo muguta reHarare. Iko zvinotiwa kuti futi vashungurudza vanhu pachipatara vachiridza pfuti pachipatara pavagwere, ndisingazivi kuti iwo mapurisa awa basa ravo vakaripinda zvakadini, kuti njere dzavo dzinotora zvakadii. Nokuti kana vachiridza pfuti pachipatara pavagwere, vamwe vanenge vachitobhara zvakanyanya, ivo ndopo vosvika voridza pfuti vachikanda neutsi hunokashidza pavagwere. Zvinova izvo zvingaitawo kuti mapurisa awa anganzi ane njere kana kuti anotora zvakanaka, because munhu kana wakakwana ungaridzi pfuti kana kukanda utsi hunokashidza pachipatara pavagwere. Hamundibvunzirewo kuti vanozvifambisa sei mapurisa awa.
Hello, Studio 7, makadii pamhepo apo? Jongana tanonoka, varume tinotenda nenhau dzamunotipa. Ndini TK paPretoria apa. Taneta wakumana nezvatiri kuitirwa nezanup f izvi. Izvozviso takatosiya nyika yedu kuuya kuno kuzoita maforena nokuda kwezanup f ichitadza kutungamirira nyika. Moreover, vanouraya vanhu kana vakuda kuexpressa marights avo. Saka tinorarama sei munyika yakadaro? Kuno kutorarama tichivhundutsirwa. Vakumana zanup f ngaitidziroma serious. Varume ava ngavangobvuma kuti vakundikana vabude kupindiwo vanogona. Hazvireve kuti kana usingazivi vanhu vese havazivi, kune vamwe vanotozivawo nongochidzvanyirira. Saka vakabuda varume avo, mboonawo vamwe kuti vanotadzirira here.
Vashamarai veStudio 7 makadini? Azita rangu zvanga ndisoda kutaura. Ndoda kutaura nawo yemapurisa aya ari girauna NDC ongachidyara miti. Vakomana zanup f inonyadzisa, vakomana. Kunyadzisa chako icho, kunyadzisa zano. Zanup f Republic Police inonyadzisa. Kutadza kurwisana neurombo hwemunyika kunorwisana nevanhu NDC zvavo. Akarambidza chamisa kuti hanzi yeye asaende kuzvipatara, yeye asaite rara asina kuenda kumapurisa, asina mbozivisa mapurisa. Apa nezve kudyara miti futi avazivise here vakutoti hanzi angakuita rara munopevinonyadzisa ma vari vamwe vanhu dai vatombotraya kusolva economy crisis chete chine nezvava tiri kuda. Vanofunga kuti ivo kuita zvinhu zvakadai ndokugadzirisa nyika here? Vanoti kupamba vanhu nekutosha vanhu ndokugadzirisa nyika. Hadzi anopevi inonyadzisa, kunyadzisa chakusha. Ane iyo mutauro wemapurisa iponyatu. Muzanopf haana, hatingati hanzi mupurisa. Muzanopf mutauro wezanopf vanodefenda Mnangagwa kuti haayi maprivate jet ndo vanovadefenda. Vari kutadza kugadzirisa economy crisis, nyika yakaomerwa, kuomerwa chako chako nyika. Vanoti vagadzirise nyika but ivo vari bhizi 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 kunetsana neMDC. Chii chacho cho chii mavari? Hadzi anopepi inonyadzisa mani. Totonyara, havasi kuona here zvinhu zvavari kuita zvinonyadzisa, kunyadzisa chako chako. Ndizvandisota mani izvo.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinotambira mameseji enyu akawanda zvikuru, saka musaore mwoyo kana meseji yenyu isina kuridzwa nekukurumidza. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri vakaurawa mukupera kwesvondo mune rimwe guta riri kumaodzanyemba kweMexico. Zvinofungidzirwa kuti kurwisana uku pakati pezvikwata zvinotengesa zvinodhaka uye ndizvo zvakakonzera izvi. Varwisi vasingazikanwi vanonzi vakapfuura vanhu gumi nevana vakafa nemusi wesvondo mune imwe kereke muguta reHantokoura muBurkina Faso. Mauto ari kutsvaka vanhu ava vanonzi vakatiza nemidhudhudhu.
Ndakabekwa mugore ra1978 kuChishawasha ndikadzidza primary yangu nesekendari ikoko. Zvemumhanzizi ndakazozotanga mugore ra1999 ndichienda kukomandoni yaitungamirwa naNelson Chimbetu. Ndakaridza ikoko kubva 1999 iyoyo kusvika ma2001-2 ikokoko. Semunhu ndaitawo rimwe basa zvekare, ndaiconcentrata nemagitare ndichimboita sehospitality zvekare. So ndakazosiya ndakuconcentrata zvakanyanya futi nehospitality ndokuchizopinda muchikwata zvekare cheorchestra Dendera Kings mugore ra2005 mushure mekushayiwa mudara Simon. Ndakabezwa namudara Alan kuti ndijoine chikwata. Asi before the date ya ndara Simon ndakamboenda kumainterviews nemarehearsals bhosi ndakanga ndadanwa zvekare kuti ndipinde muchikwata ndava vachiripo, but unfortunately hasina kuzofamba sekudaro. Nguva yangari yakazongokwana kuta stage yanamudara ndokuzo stage yanamudara Alan pa2005-6 iyoyo kusvika kuna na 2008 pandakazosurumura ndokuramba changu chikwata chino ndi orchestra kings unwa ndo msambu mungu chepe dendera iwo nda wanema album anakwana kuita iwo 9 asi ndi mere chigumi randitori naro la tuto shanda mstudio parisi no ndo wendo randinaro kusika parisi.
Kuti musambo wenyu wamunoimba mukoma Chamson idendera vazhinji vakanzwa mumanzi edendera vanobva vangobatanidza nemhuri yekwaChimbetu. Imi makatora sei musambo uyu?
Ndofunga vamwe vanoshandisa tume kuti mhembwe yerudzi inozvara mwana ane ruzhumu, zvinhu zvakangowa blood, nekuti murondo yangu ini inoti ndiri mwana wasema muChimbetu.
Imi manzi yamaya nayo ndekapi kamboka mungamboti taurira nezvako pamadamba refenyesa?
Pane albumu riripo rechinamba 9 irori ane kamboka nonyanya kundibata kanonzi ko Chimoto, kanotaura zvenhoroondo yehondo yekuenda kwakaita kuhondo vana veZimbabwe. Ndakaona zvakakodzera kuti tigare tiri muhistori yedu yakatisunungura kuti tive pano, so ndakaona kuti songo iyoyo inondidzamira pane matekisi esi zvavo.
Ko padamba refu ramuri kubika iri ndedzipi nziyo dzamungazivisa vateereri kana vanokuteverai?
Padamba refu idzva irori iri riri mugango iri pane dzandingada kuti vagotarisira kuti tinogona kuva nemoto zvekare. Pane songo inonzi Nhoroondo. Kubva songo inonzi Nhoroondo iyoyo koya imwe songo inonzi Toi Toi. Tubva pane iyoyo inonzi Toi Toi iyoyo poya imwe zvekare inonziwo Ndaremerwa. Ndofunga ndedzimwe dzimbo dzandingasarudza pari zvino kuti dzinogona kuva dzine moto paalbum irori richatevera.
Manzi inonakidza zvikuru. Tinotenda Jonga Kandemiri weStudio 7 atunzira nyaya iyi achikurukura naChamson Boroma anotungamira chikwata chake cheOrchestra Kings. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbindonga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo Pfuti kumarondera nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.